mhuri yese yeEconet Group tinorongo zvikuru nezvakaitika izvi. Upenyu hwakarasika nokuda kwecycloni, dzimba dzakaparadzwa, uye upenyu hwevanhu and you know the way people were living their way of life zvakanganisika nokuda kwecycloni. Asi isuwo sevagari vemuZimbabwe uye sebhizinesi rinoshanda riri muno muZimbabwe, veEconet Group vakamirira Econet Wireless Zimbabwe, Cassava SmartTech Zimbabwe, Liquid Telecom neHigher Life Foundation. Patakanzwa nezvetaona iyi, takatanga kuti vanhu vanokwanisa kupa mari vape mari. Isu tatapawo $5 million yekubatsira mavictims nemasurvivors ecycloni. Uye takatangawo kupa Eco Cash Dealer Code inoitwa iyo 320041. Ikuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsire kureiza mari. So tingati from the fundraising effort iyoyo, just from our side and our customers and these well-wishers in Zimbabwe, we have raised close to 340,000 as we speak. Then more specifically, tangati chibatsira on the ground, tangatoestablisha command center yedu isusu yeEconet kwaMutare. Tangati chishandawo zvakare neve EcoSure vakadonata macoffins 50 akatodheriva iko zvino kutaura kwatiri kuita atoreko.
Tiri kunzwawo kuti muri kushandisawo zvakare unyanzvi hwemadroni mukutsvaga vapenyu nevakashaya. Mukatiudzawo zviri kufambawo sei?
Thank you very much for that question. Tiri kushandisa technology yedu inosanganisira madrone atinogara tichishandisa patinoita basa redu rekuita deploy our network, patinoita rollout kana kuisa mabase station, tichiita signs dziri kushure kwazvo kuti tione kuti anofanira kuiswa papi, anofanira kucover nzvimbo yakakura sei, tinoshandisa madrones iwayaya. Saka tiri kumashandisa kuti aende kunzvimbo dzose dzakaafektwa necyclone. Iko zvino ndinotenda tine madrones angaite 5 nemahombe chaizvo akatobva kusouth africa ari kushandiswa iko zvino. Anooparetwa kukwira mudenga otanga kuenda kunzvimbo dzose dzingasviki vanhu because kuri damaged, otora mapictures, mavideo pictures ezviri kuitika, odzika muzasi zasi achipinda mese mumapani, achienda mahombekombe NDV, achipinda mumagoronga achitora mapicture, obva adzosa kucommand center, otarisa mavhidhio iwaya, voona kuti apa pane vanhu masurvivors, vanhu vakapona, vobva vaenda manje nemahelicopter panzvimbo iyoyo kuti vanobatsire vanhu vavo. Kana vari vanhu vakarasirwa neupenyu hwavo, voenda zvakare nevanhu vekuarmy vatiri kushanda navo, vonotora vanhu ivavo vochengetwa. Saka ndozvatiri kuita iko zvino, uye basa iroro riri kutoitika iko zvino as we speak.
Tichitarisawo nyaya dzekufambiswa kwemashoko, ndo chimwe chechinhu chinenge chakatikoshei. Tinonzwa kuti vazhinji vari kutadza kuti vange vachibata hama neshamwari kuti vavafonere. Pane zvamuri kuitawo here? Tichiona kuti Econet ndo yakanyobatawo nyika munyaya dzemashoko idzi.
Thank you very much again for that question. Iko zvino taona ichangoitika, takatumira maengineers edu kunzvimbo yechimanimani nechipinge. Zvazvinetsa kusvikako, uye ndikati inini the first day zvichingoitika, taura chokwadi, hatina kutombokwanisa kusvikako. Takanga tawana mahelicopters ekuti tisvike kunzvimbo idzodzo, but there was poor visibility uye kwanga kuchikunaya. Uyewo nyanzvi dzinoona nezve madisaster nemaemergency dzatatishanda nadzo ekuCPU vekumaz and so on, vakati advisa kuti timbomire panguva iyoyo. Kuchingochena takabva tapinda munzvimbo idzodzi, tikatanga nekuona kuti tichibatsira vatanga tinavo tiri masurvivors, right? Saka tainotora vanhu vanga vakuwadzwa, tichivapinza mahelicopter emanzi nemamwe mahelicopter atanga tahaya isu seEconet. Uye takabva tatanga kuenda pane mabase station edu, idha akanga arohwa kana kuti akanga apererwa because nokuda kwedisaster iyi magetsi anga asiri kusvika. Up to now nzvimbo zhinji hadzina magetsi ikoko even as we speak. Saka takatanga kuisa diesel ma-generators ema-base station yedu kuti atange kushanda zvakare. So we have got right now probably about 60% or more of all our assets, ma-base station yedu ese ari munzvimbo idzo dzomuchipinge nemuchimanimani ari kushanda, they're up and running. Tatisisa ma-diesel and they are running around the clock so that vanhu vanokwanisa vanokwanisa kutaura. Tanga tichipawo zvakare mafoni neairtime kune vese vatiri kushanda nawo from the ministry urban councils and the CPU, Air Force, Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Defense Forces vatiri kushanda nawo ikoko vanenge vane need yekutaura tiri kuvasupporta. As you know, this is we are a telecommunications company.